WZTC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 11 kukadzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kurwa kwebudget nehurumende kwatifadza chose, nokuti zvinoita kuti basa rekanzuro riendeke. Tiri kutarisira kuti miripo iyi yatinge tichibhadharisa gore rino ichatiita kuti tipe vagari izvo zvidokwairwa zvavo zvinosanganisira kutakura marara, kuvapa mvura, kugadzira migwagwa, kuisa mastreet lights nezvimwe zvose zvavanochemera zvinenge zviripo, nekuti bhajeti rakasika kuparurwa nehurumende.
Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vapatisa mabhajeti anosvika 52.
Asi zvatinoziva ndezvekuti hapana murayiridzi anga asingaendi kubasa. Varayiridzi vanoda kuenda kubasa asi vari incapacitated. But yatoda kukurumidza kutaura ndechekuti varayiridzi havai employee ne Minister of Education. Naizvozvo Minister of Education haana simba rokususpenda varayiridzi. Varayiridzi vanoemployiwa ne Public Service Commission. Isusu Public Service Commission takainyorera tsamba.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti gurukota rezvedzidzo harina simba rekumisa basa varayiridzi.
Iri idanho rakanaka chose, ndozvagara zvavaifanira kunge vachiita nguva dzose, nokuti kurejesa vanhu kuti vazokwanisana kuvhota chirongwa chinofanira kuitwa zuva nezuva. Saka zvavativo vari kufamba muzvikoro nedzimwe nzvimbo vachizinyoresa avo vapfuura makore 18 vasvitsa makore 18 kana kupfuura kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo, chinhu chakanaka.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti danho riri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission rokupinda muzvikoro richidzidzisa vanhu pamusoro pekukosha kwekunyoresa kuvhota rakakosha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvamatunhu vaJulai Moyo vapasisa mabhajeti akawanda emakanzuru ari munyika anosvika 52. Mameya nevagari vakawanda vanoti vari kutambira nemufaro kupasiswa kwemabhajeti nechimbi chimbi pane zvaimboitwa kare zvekuti aipasiswa pakati pegore. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Maguta nemadhorobha ane mabhajeti akatambirwa nehurumende pari zvino anosanganisira Harare, Bulawayo, Chinoi, Bindura, Masvingo nemamwe. KuBulawayo hurumende yakatambira bhajeti reBulawayo remari inosvika ma2023 ane zvuru mazana masere kana kuti 23.8 billion. Izvi zvinoreva kuti mitero ichakwira nemari inosvika 150 kubva muzana kana kuti 150%. MuHarare bhajeti ma2041 nezvuru mazana masere kana kuti 41.8 billion rakatotambirwawo mimwe mitero ichiwedzerwa nemari inosvika zvikamu 400 kubva muzana kana kuti 400%. Mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vatenda kuti bhajeti rakatambirwa.
Kuparurwa kwebhajeti nehurumende kwatifadza chose, nokuti zvinoita kuti basa rekanzuro riendeke. Tiri kutarisira kuti miripo iyi yatinge tichibhadharisa gore rino ichatiita kuti tipe vagari izvo zvidokwairwa zvavo zvinosanganisira kutakura marara, kuvapa mvura, kugadzira migwagwa, kuisa mastreet lights nezvimwe zvose zvavanochemera zvinenge zviripo, nekuti bhajeti rakasika kuparurwa nehurumende.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vatiwo vatambira kupasiswa kwebudget asi vane zvinyunyuto.
Tiri kufara zvikuru kuti kanzuru mabudget avo aaproviwa, asi chikumbiro chedu ndechekuti pavanogadzira zvemabudget avo ngawaite mukana wekuti pawe nehurukuro pakati pevagari nepakati pekanzuru yacho, kuitira kuti bhajeti riwe rinogamuchirika uye vagari vachigona kuribhadhara, ngekuti mabhajeti ari kugadzirwa haana zvaari kugadzirisa asi kungoyedzera kutambudzika kwevagari.
Tabvunzawo vachideme kuti vagari avo vagara vaine zvikwereti kukanzuru vanokwanisa here kubhadhara mari dziri kuwedzerwa idzi.
Vagari vane chikwereti chinosvika icho mabhiriyoni 17. Hongu tine tarisiro yekuti vachakwanisa kubhadhara zvikwereti izvi, nokuti pane zvimwewo zvavari kuona kuti kanzuru iri kuita pamabasa ayo. Saka tinovimba vachafara, vari kufara nemabasa akaitwa nekanzuru, uyezve vachazobvisawo mari kuti mabasa aramba achienderera mberi.
Meya weBindura vaBrian Campbell vaudzawo Studio 7 kuti bhajeti ravo rakatambirwa.
Ya, rakatambirwa. Regai ndigoti ndaunganidza information yese inoenderana yemafigures nezvi ndizo kupindura izvi zvakanaka. Nhasi unowu ndiri kuHarare kwanga kuine anonzi maperformance based yaisainwa yemaceos yemaparastatals, saka ndipo kumba. But ndasvikako kana weekend ndokunakaenda kuoffice kunoku unganidza mainformation yemanumbers nezvii ndizokupindurai.
Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vanoti makanzuru anongobhadharisa mari dzakawanda dzemitero asi asina basa raari kuita. Asi mameya akawanda audza Studio 7 kuti vagari havabhadhare mitero asi vachidawo kuti basa riitwe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti gurukota rezvedzidzo Dr. Evelyn Rovu havana simba rekumisa basa kwemwedzi mitatu varairidzi nevamwe vashandi vehurumende vange vachiramwa mabasa. Dr. Rovu vakataura izvi nezuro china vachiti zvakare varikuramwa mabasa vachatorerwa matano akaomarara. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vaudza Studio 7 kuti varairidzi havashandiri bazi rezvedzidzo. Dr. Zhou vati vakanyorera gwaro kumushandirwo wavo Public Service Commission, vakatumirawo tsamba iyi kubazi rezvedzidzo vachivaudza kuti vashandi havakwanisi kuuya kubasa pamusoro pekushaya mari, vachiti zvakare kushaya mari kwevarairidzi haisi mhosva yavo.
Minister weEducation Dr. Ndlovu vanoti vasuspenda varairidzi kwemwedzi iri kutevera mitatu vachiti varairidzi vanga vasingauyi kubasa. Asi zvatinoziva ndezvekuti hapana murairidzi anga asingaendi kubasa. Varairidzi vanoda kuenda kubasa asi vari incapacitated. But tatoda kukurumidza kutaura ndechekuti varairidzi havai employewi neminister of education. Naizvozvo minister weEducation haana simba rokususpenda varairidzi. Varairidzi vanoemployewa nepublic service commission. Isusu public service commission takainyorera tsamba tikaitota copy kuminister of education kuvaudza kuti varairidzi vari incapacitated havakwanisi kunge vachiuya kumabasa.
Kana muchiti gurukota rezvedzidzo harina simba rokumisa basa varairidzi kwemwedzi mitatu, chii chinofanirwa kuitwa apa Dr. Joe?
Chinofanira kuitika kana tichida kudhila nenyaya iyi ndechekuti public service commission pamwe chete neministry vapindure tsamba ya wakapiwa ne PTZ nekuti varairidzi kushaikwa kwavo kwemari hakuzi kudasa kuti mari yavo yakatotapudzwa ne government kuti ite shoma vatadze kuenda kumabasa. Saka zvatirikungotaura nazvo kuti kana minister vanga vachida kuti vakwanise kuita zvinhu zviri pamutemo vaenda kuna minister of public service, labor and social welfare kuno raise inonzi shoko's order. Shoko's order ya raise ikoko inozopa varairidzi kuti mazuva kuti vakasungirwa kuti vadzokere kubasa mazuva kuda anga 5 kana wazotadza kudzokera ndokuda paungazodamwa kususpendwa kana kudamwa for a year. But takatarisa zviripo apa hapana mutemo wati wachikorwa nokuti even varairidzi pavanozowanikwa vane mhosva tomboti vanga vane mhosva inoitika chete kwapera mazuva 14 anoteverana ari maworking days ndopanozokwanisa kuti murairidzi hanzi uri kurova basa. Pari zvino nemadays aripo mana chete hapana chati chakanganisika.
Zvino Dr. Joe, munoti kuhurumende kana kuna Dr. Ndlovu pamusoro penyaya iyi?
Tidangorangaridza minister kuti hatidi kutora mutemo kudzokera kukolonia master in 78 yaingoti master unoita zvaanoda kumushandi unomushandira 87. Pari zvino hapana mutemo wati washorwa navarairidzi. Saka isisi tinenge takamirira minister kuti vape mamembers edu matsamba in their individual capacity because hakuna mutemo unoallow blanket suspension yavanhu. Munhu wega wega anotonyorerwa tsamba kunyange zvavo tingotaura kuti iwo havana kodzero. Saka kana mamembers edu azowana tsamba tichashandisa president yakaitika mugore ra 2002 va KT Sodzo vari minister pavakambosuspenda maticha asi koti karula kuti vakasuspenda vasina simba rokudero nokuti havasi public service commission ndo yatichangosanisa kuti tidefende varairidzi vari under usangano redu nokuti minister havana kodzero yokuti vange vachisuspenda varairidzi. Tinoona sokuti idanho rokuti varairidzi vadzoke kubasa asi varairidzi havana mari dzokudzokera kubasa.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawa Filajou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tichienda pamepo mutauriri webazi rezvedzidzo vaNdoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Rimwe sangano rinoongorora mafambisirwo esarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti dano riri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rekupinda muzvikoro richidzidzisa vanhu pamusoro pekukosha kwekunyoresa kuvhota rakakosha zvikuru uye zvinhu zvaifanirwa kunge zvichigara zvichiitika nguva dzose. ZEC yakazivisa nezuro kuti yakawedzera urongwa hwayo hwedzidziso kuburikidza nekupinda muzvikoro zvakasiyana-siyana ichitaura nevadzidzi senzira yekukwezva vechidiki kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Sezvo vari kunyoresa kuvhota iye zvino vasiri kuvhota musarudzo dzemabai elections dziri kuitwa muna kurume. Commission iyi yakazivisawo nezuro kuti yakaburisa gwaro revavhoti richashandiswa musarudzo dzakurume. Sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vanoti vari kukurudzira kuti vedivi rekwamudzviti vange vachifambawo neZEC kuitira kuti vange vachipawo zvitupa kune vechidiki vanenge vasvika zera rokuvhota kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Iri idanho rakanaka chose ndozvagara zvavaifanira kunge vachiita nguva dzose nokuti kurejesa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota chirongwa chinofanira kuitwa zuva nezuva. Saka zvavativo vari kufamba muzvikoro nedzimwe nzvimbo vachinyoresa avo vapfuura makore 18 vasvitsa makore 18 kana kupfuura kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo chinhu chakanaka. Chatinongokurudzirawo ndechekuti registrar general wemabirth nemadeaths akwanisewo kupa zvitupa kune avo vanokodzera kuwana zvitupa vapfuura makore 18 kuti vakwanisewo kunyoresa.
Tiri kunzwawo ivo veZEC vari kuzivisa kuti gwaro revavhoti musarudzo dziri kuitwa dzebyelections ravepo. Munoona here veruzhinji vachikwanisa kuzoenda kunotarisa mazitavo.
Chandisiri kusava chekuti kuburisa kwaita gwaro iri zvinoreva here kuti rave pamatande mutande kwekuti munhu anokwanisa kuzvitarisira ega kuti aone kana kuti vari kuti huyai kumahofisi edu kana kuri kunyoreswa maresearch centers muzvitarisire mega munoti munopa voters roll here. Handina ruzivo rwakakwana kuti zvii zviri kuitika. Asi kana vachiti izvo voters roll ravapo kureva kuti vanofanira kuti veruzhinji vakwanise kunge vachiriwana nyore nyore zvisave chinhu chinovadhurira kuriwana kana kuti zvichisave chinhu chinoita kuti vafambe nzendo dzakareba kuti vakwanise kunoona kuti vari voters roll. Saka ndinongodaira kuti sezvo vari kufokasa oni nzvimbo dziri kuitwa maby elections zvikada kumaregistration centers kuri kunyoreswa vanhu kuvhota ndiko kwacho kune kwavanogona kuenda kuno inspect voters roll iyoyo.
Tiri kunzwa kuti huwando hwevanhu vari kunyoresa kuvhota huri kuramba huri hushoma. Zvingava here nechekuita nekuti vanhu vari kufananga vachinyoreswa kuvhota vari kuverengera vachiziva kuti havasi kukwanisa kuvhota musarudzo dziri kuitwa muna March 26?
Zvinogona kunge zvichidaro kuti vanoziziva sezvo Zeki yakataura kuti avo vari kunyoresa panguva ino vari munzvimbo dziri kuitwa maelections havakwanisi kuvhota musarudzo idzodzi. Saka inogona kunge iriwo one of the reasons iyoyo. Asiwo zvakare panewo zvimwe zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti zvidaro. Chokutanga ndechekuti icho chirongwa ichachatanga ivo veZeki havana nguvanyaya kuda kuti vanoshambadza kuti chirongwa chavapo ichi kuitira kuti vanhu vagare vaziva kuti munzvimbo dzavo munenge mune vanhu veZeki vari kuya kunonyoresa. Uyezve chetatu tinoonawo zvakare kuti vanhu vanotarisawo dzimunguva kuti kana takapinda musarudzo sarudzo yacho iri kuunza here shanduko. Tiri kuona here zvinhu zvichichinja kana kuti zvichinaka nokuda kwesarudzo. Saka vamwe vanongoonawo zvakare kuti zvikada sarudzo hadzina vasiri kuvabatsira hadzisi kuvapa chikafu mudzimba dzavo.
Avo vange vari sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Newsday, Zimbabwe National Water Authority inoti yadzima mvura inoenda mune imwe nzvimbo yeEmasocheni muBinga, Matabeleland North, pamusoro pechikwereti chinoita mamiriyoni mana nezviuru mazana masere emadhora. Gore rapera nzvimbo iyi yakavharirwa mvura pamusoro pechikwereti chaiita miriyoni nezviuru mazana mashanu emadhora. MuHerald mune nyaya inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yadzika imwe hofisi yayo paCentral Vehicle Registry muHarare kuti vanhu vakwanise kumhangara nyaya dzeuori dzinenge dzichiitwa pahofisi iyi. Financial Gazette rinoti vemabhizimisi varumidza urongwa hwakaziviswa nagavhina veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vachiti urongwa hwavo hunobata nzvimbo dzose dzinofanirwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tanga chandinoda kuti ndidzidzise vana veZimbabwe ndechekuti tasafa nguva yakwana, kunyanya vanhu vari mumaguta. Ngatiregerei kuregereswa chatakabata nokuona chanzi chiri kuda kuuya chinyowani. Makore ese vakanga varipi vanhu vezanu vachitadza kutipa matitle deeds edzimba dzedu. Iko zvino vari kufamba vachitipwanyira kana nepamusika chaipo patinotengesera. Kana dzimba chaidzo vari kupwanya, voda kutivhara kuti toda kuupa matitle deeds. Ngatiregerei kufata kafarisa kuti takupwa matitle deeds nemusangano weZANU-PF. Ndezvekuda kuzama kutifadza isusu kuti tigone kupidigura pfungwa dzedu kanguva kadiki diki zvichingopera izvozvo vatauya vachipwanya. Izvi takazviitirwa mugore ra2008 munzvimbo yeWhitecliff. Matakashandiswa tikapfira matepasi, tapedza kuvavhotera, tapedza kuita zvese. Asi vamwe vaitaura vachiti politics is a dead game. vana zvuwau vaya vachuya vachitaura kuti muno ndomenyu mamuri kugara muna hakuna kumwe kwamuchabva vana chomba vachuya vachitaura kuti voterai musangano uyu hakuna kumwe kwamuchaenda muno ndomenyu mamawana asi takapedza votera musangano tikauya tikapwanyirwa dzimba idzodzo saka ndirikukurudzira vanhu vese vari mumadhorobha vese musafe makafadzwa nesweetu ngavana vadiki makore ese vaidi kuti pamatitle deeds ndochete zvandirongosiyira vana vezimbabwe svinurai ngatisvinurei vana vezimbabwe zvakwana zvakwana ngatingoramba itakatasa pana ccc ngapinde zvake mukomana zvimwe zvese ngatiregei kuchiuka kwazviri taona kuti manyepa pana kwatiri kuenda
inhau yangu yakamira kudai haa vakomana pabhodha bhodha apa makunguti vanhu vavane mari mahara apapa purezidendi ngavavhure bhodha bhikozi zvakangofanana mabhazi ari kungopinda achingodzoka saka chakavharirwa bhodha ina handichoni kwauda kungoitisana mari purasi kudepa recovid ravanoti depa recovid panongopinda mafake pepa apa achingopinda mahara vanhu vachingodyirwa mari mahara ngavavhure bhodha ra hazvichashandi zvikava kungodyisa mapurisa nemasoja mari pabhodha saka ha ngavavhure bhodha apa zviita tenda kuti dai paina rotisvitsirawo shoko bhodha rifurwe haa zvingatibatsira because etransport kudhura bepa recovid rinodiwa haa enda hapana zvazvinoshanda zvese kudyira vanhu mari
makadii apo vashamarire vedu pastudio 7 apo vana hwande vana mukuma blessing zulu da kuti mundibvunzirewo kuministry of education kuti zviri muline education here pane chikoro chiri masvingo province muchiredzi chinonzi Chiredzi Christian Secondary School. Nhasi ndaenda nemwana wangu kuti andotsvaga nzvimbo yeform 1 ndasvikapo zvikanzi kuti tikupe nzvimbo yeform 1 unofanira kutanga wabhadhara $101 yokutenga mainifomu ipapo kana usina mari iyoyo hapana nzvimbo saka zviri mubumbiri remutemo weeducation here zvokuti hakuchina mainifomu anotengiwa kunze uyezve mainifomu ese anofanira kutengiwa pachikoro ipapa ndati mundibvunzirewo
Makadii pastudio 7 mangwanani akanaka vateereri vestudio 7 vashamarari vana mukoma tanonoka hwande zita nditimo game changer ndiri kujohannesburg ndichiti yasvika nguva yatanga takamirira ndinoti kuvana vezimbabwe ngatiregei kukangamwa chezuro nehope honai nezuro muharare dzimba dzaipazwa zvichinzi hadzisi pamutemo vekanzuru vebato remdc alliance vakabuda vachitaura ivo vachiti dzimba idzi dziri kupazwa hatina chokuita nazvo dzakapiwa vanhu nezanupf panguva yekukambeni zanupf ikabuda ichiramba ichiti kanzuru emdc iri kupa vanhu dzimba dziri pamutemo nhasi takakunzwazve zvachidzoka hatina nguva hatisati takangamwa mavanga achiri manyoro vamunangagwa uya vachiti ivo vanoda kupromisa kupa vana vezimbabwe dzimba muharare kuti vavavhotere hadzisidzo here dzimba dzinozopazwa mangwana idzodzi dzinoda kupiwa navamunangagwa vadii kutsvaka zvimwe zvokukambena nazvo zvisinei nokupindira pabasa rekanzuro nekuti vava kudisturba basa rekanzuro nekuda kwokuti varinoda kuvhoterwa taneta nekunyeperwa taneta nokushandiswa nezanupf guys vana vezimbabwe ngatisvinure nguva yakwane kuti tisvinure nguva yekunyeperwa yakapfuura
inonzi mubako waiti ndiri kuno kudhebheni tivangotaura pamusoro pemunhu murume aikataura nezuro here kutanzi vamunangagwa vanotigonera vari kwakamugagwa vazodini vazodini ngaasadaro kana kuti usadaro hamaiwe usadaro zvako hatingatauri chitange chida kutsoropodza munhu kana kudini asi chokwadi chiri pachena chaiko sadhiraivha weambulance anofambira chinhu 1 kana sadhiraivha wetractor zanupf haina zvairi kuita munyika yakanguva yanyepera vanhu takangozvarwa munhamo tingokurira munhamo tinosvika pangofira munhamo tikasiyira vana vedu munhamo futi hapana chirogonekwa navamunangagwa nehurumende yavo hapana uori hwega hwega kumbunyikidza kodzero dzevanhu kudini iwe unokomenda mugwagwa chiwa mugwagwa todya mugwagwa heresi iwe mugwagwa wacho wakagadzirwa ndeipiko mapoto wakangodaro kungozara pakagadzirwa wano mugwagwa chete kana inga vamenirodhi wotonzira vati tigonyera vazodai matita ari kuchema iko zvino havana kana mari mainfomal sector hakuna kana vanhu vakada kutengesa vanodzimwa murodhi mahwindi chava haasi kuoparata makombi vanhu vari kutambudzika muzimbabwe vanhu vangotizira kune dzimwe nyika une dzimwe nyika dzacho tiri kutandaniswa kuno kwatiri kusouth africa kuno unzwe munhu aitaura kuti zanupf vamunangagwa vazodai vanhu musadaro so
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti dambudziko riri kukonzerwa neRussia pamugano wayo neUkraine rinoratidza kuti Russia haitambiri rusununguko nerugare zvakabuda mukupera kwekusawirirana kwaimbovepo muEurope. VaBlinken vanoti nguva dzose Russia inotyora zvibvumirano zvainenge yaita nedzimwe nyika uye kwemakore mazhinji yaratidza kuti haina hanya nekuchengetedza zvose zvinotsigira runyararo. Zvibvumirano izvi zvinorambidza kuti imwe nyika ichinje zvemune dzimwe nyika nechisimba uye inorambidza kuudza imwe nyika zvokuita kusanganisira kudoma madzisawira eimwe nyika kana kumanikidza imwe nyika kuita zvinopinza zvizvarwa zvenyika iyi muudzvanyiriri kana kutonga dzimwe nyika, vakadaro vaBlinken. VaBlinken vanoti kurega Russia ichityora zvibvumirano izvi zvinopinza nyika dzose munguva yakafanana nenguva iyo Europe yakanga yakapatsanurwa nepakati uye panguva iyo hondo yaigona kungotanga chero nguva. Russia yakaisa ruoko rwayo pachibvumirano che1975 Helsinki Final Act icho chaisimbisa rusununguko nekuzvitonga kuzere kwedzimwe nyika. Russia yatyora zvibvumirano zvose zviri mugwaro iri. Russia inosungirwa kutevedzera zvisungo zvegwaro reVienna Document iro rinosungira nyika kuti dziite zvinhu pachena uye dzichiratidzawo zvinenge zvichiitwa nemauto. Asi Russia inosarudza zvainoda kutevedzera mugwaro iri. Mukuisa ruoko rwayo pagwaro reBudapest Memorandum, Russia, America neUnited Kingdom dzakazvipira kukudza kusununguka nekuzvitonga kuzere kwedzimwe nyika nemigano yeUkraine uye kusashishidzira nyika iyi nemauto ayo. Sekuona kwatiri kuita, Russia haina hanya nekutevedzera chibvumirano ichi. VaBlinken vanoti chinangwa cheRussia ndechekutonga nyika dzakavakidzana nayo, kuvaudza zvekuita vachiti kurambidza zvose zvine chekuita neutonge hwejekerere kuchawedzera. VaBlinken vanoti kana kuzvitonga kwenyika kwarambidzwa zvinotidzorera kunguva yatakanga tisati taita zvibvumirano zvose izvi. VaBlinken vanotizve kazhinji kazhinji Russia yakatyora zvibvumirano zvayakaita vachiti zvatiri kuona zvinopfuura kusawirirana pakati penyika mbiri uye zvinopfuura Russia neNorth Atlantic Treaty Organization. Vanoti idambudziko renyika dzose pasi pano uye idambudziko rinofanirwa kugadziriswa nenyika dzose. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vapasisa mabhajeti anosvika 20 nemaviri. rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti gurukota rezvedzidzo harina simba rekumisa basa varairidzi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti danho riri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission rokupinda muzvikoro richidzidzisa vanhu pamusoro pekukosha kwekunyoresa kuvhota rakakosha. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikubai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.